very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, April the 2nd, 2015. You're listening to the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at the Easter holidays and how families are spending it. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Mm-hmm. You can also listen to us on the web. On the internet, we are on www.voazimbabwe.com, lobagu www.voashona.com, lobanjalogu www.voaindebele.com.
Sarangundenzi Justina Mukoko, the National Director of the Zimbabwe Peace Project, Pazuro Rinore Easter, Nofanira Kuza Misafu. Fungwa nekuti izororo rinotanga pachine nguva. Nguva yakananga kuti vanhu vange vachisandura maitiro avanga vachimboita zvinhu zvichienderana nekuzvipira kwakaita Jesu Kristu kunosira zvikadzo zvedu. Panguva inei ndinongoti dai tayeuka hama yedu itaidzamara, hatisiri kuziva kuti ari pai, hatisi kuziva kuti ari kudyei. Asi tisakanganwe kuti Itai atasiya vana nemudzimai. Tinongotarisira kuti dai Itai adzoka ari mupenyu. Uyezve ndichitarisa kuti kunyaya dzevanhukadzi zvakakosha kuti tiremekedzane sevanhukadzi nekungoremekedza kodzero yemumwe mudzimai ari pedyo newe. Pazororo rino reEaster inini ndichange ndiine mhuri yangu. Panguva imwe chete tisingakanganwe kuenda kunotenda nguva yenyasha yatiri, nekuti isusu mugungano redu reAnglican tinoti iyo iyi nguva yeLent inguva yenyasha. Sanhasi tiri kuchechi tiri mudishi rekudya kuya kwekugumisira pamwe chete nekudyidya kutoka. Tinova chiratidzo chekuzvininipisa. Saka kubvira nhasi kunosvika musi wesvondo tichizocherechedza kumuka kwakaita tenzi wedu Jesu Kristu, ndinenge ndichingoendawo kusvondo kuti ndikwanise kukomborera. This Easter, my message is that we take a moment to think about respecting the rights of others, all the others who are around us, so that those other people can also in turn respect our rights. And during this time, a time that we know that Jesus Christ suffered in the cross for our sins, I would also want to appeal to Zimbabweans to give a moment for Itai Dzamara, who was abducted, I think it's more than 3 weeks now. And also just to remember his family. He has got his wife and his two young children who are still yearning for a husband and a father to come back in good health. And when I think about the women's folk, I think it's important that we really respect each other, because I recognize that at times we violate the rights of others because there is a man that is in between us. I think it is important that we recognize that we are full individuals as human beings, and we need to be able to respect one another. So this Easter, let's make a difference as women and also as citizens of Zimbabwe. I belong to the Anglican Church, and today is Monday, Thursday, where the washing of the feet and the Last Supper is supposed to happen. And in our congregation, that's what we are going to be doing this evening. And in terms of church services, it's going to be church services from today onwards until Sunday. when we also celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Umbuzo wami uhambelana nesikhathi sePhasika esikuso khathesi ukuthi mina kuzizalwane zeZimbabwe kufanele ukuthi sikhuthazane ukuthi siqakathekise amalungelo abantu ukwenzela ukuthi bona labo ngemva kwalokho labo benelise ukuqakathekisa amalungelo ethu. Engingakutsho njalo ukuthi ngesikhathi lesi sePhasika iyakhuthaza imuli yeZimbabwe ukuthi yenelise nje ukubeka imicabango yabo kancane ngokubeka imithandazo. Siyakwazi sonke ukuthi iThaizamara uthunjiwe, yabona sokusiyafika amaviki amane abantu bengazi ukuthi ingathi imuli yakhe imikakhe abantwana bonke abazi ukuthi iThai ingathi. Iyakhuthaza ukuthi kube nemithandazo ngoba ngiyabona imuli yakhe ikhangelela ukuthi izaphenduka engophilileyo. Nxa ngikhangelana nabantu besifazane, kuqakathekile ukuthi siqakathekise amalungelo ethu, singaze safakwa eceleni ngabanye abantu ababezigondelezele, ikakhulu abantu besilisa abenza ukuthi kwesinye isikhathi silisane. Ngelesi sikhathi mina ngiyabe ngile muli yami ngisiye emsontweni ngikhumbula ukufa kukaJesu Kristu.
Today on the Women's Round Table, we're looking at the significance of Easter. However, PJ, we've just received the breaking news reaching us is that ZANU-PF Politburo has resolved to expel former Vice President Joyce Mujuru from the party for indiscipline.
Mm-hmm. And according to the national broadcaster, the ZBC, the decision was reached at the Politburo meeting this evening at the ZANU-PF headquarters in Harare. The meeting resolved to expel Dr. Mujuru and to uphold the votes of no confidence handed to some party members prior to last year's Congress.
Well, that will be a bleak Christmas there for Vice President Mujuru. A bleak Easter there for Vice President Mujuru. But anyway, the Easter holiday is one of the most significant holidays in the Christian faith, as this is the time that Jesus, the Son of God, was crucified and later resurrected to pay the sins for believers in the faith.
Mm-hmm. Most people in the country right now, they will spend this holiday with family and friends and going to church to reflect on their own lives, their own relationship with God, and how they are progressing in the first quarter of the year.
And although most people observe this holiday, some say despite their wish to visit family members and friends, they are not able to do so at this particular time because of the spiraling economic situation in the country. They're saying that it's very difficult for a family to actually travel outside of where they live because just living day to day has become very unbearable.
Yeah.
What are your views on the issue?
Kuhlelo lethu lamhlanje sikhangela ikhefu leli elePasika. Sikhangela ukuthi abesifazane silinanza njani leli khefu. Endulo kumbe siseZimbabwe thina sisakhula amavela sisasisiya ezinkonzweni, sasisiya emihlanganweni ePasika eqalisa lamhlanje ize yephela ingxenye ngomvulo. Yikho ke namhlanje sikhangela ukuthi lina abesifazane balamhlanje lenzani ukuze linanze leli khefu. Sinanza ukufa umbe ubulawa kwenkosi yethu uJesu Kristu esiphambanweni ebethelelwa izono zethu ukuze abhadalele izono zethu. Kodwa ke siyathaba, siya celebrate ngomvulo ngoba wavuka ekufeni, sambona esengasekho ethuneni. There is proof that Jesus Christ is alive today.
Yes, PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa zororo reEaster. Yandambinge ndati Kisimusi. Asi parizvino tiri kutarisa kuti ndeipi mitoro yakatakurwa nemadzimai panguva iyi, nekuti vazhinji vari kuti ivo havasi kukwanisa PJ kuenda kunoshanyira hama neshamwari sezvo zvinhu zvakaoma munyika. Asi vamwewo vari kuti ivo vachatora nguva iyi kunge vanga vachirangarira mabasa akaitwa naMambo Jesu apo vakaroverwa pamuchinjikwa vakazowanikwa ivo vachimuka kuti varwire zvitadzo zveavo vanobhiliva muchitenduro chechikristu. Sekutaura kwatamboita tichabva mukutambira nhau dzekuti idzo Vice President Joyce Mujuru vabviswa ivo mupati vadzingwa mupati yeZANU PF nePolitbureau yasangana nasi Maneru. Asi isu nhasi tiri kunyanya kutarisa zvedu nyaya iyoyi yezororo reEaster. Ende tinenge tatova nevateereri vari kuda kutaura nesu pari zvino. Tichatanga nasisi Peshi Chizema. Hello.
Hello.
Makadii sisi Peshi?
Makadiiwo.
Aiwa, toti isu muve neEaster yakanaka, muri kupi? Ehe, saka muri kuritamba sei zororo iri reEaster?
Zororo reEaster tinenge tiri kurangogara.
Muchange muchienda kusvondo here kana kuti mune muchiitei?
Vadi?
Muchange muchienda kusvondo here kana kuti mune muchiitei nemhuri?
Muri tinenge tichiona kuti mhuri dzacho dzeidzwa iStaff.
Makatarisa nyaya iyoyi yezvekudya, zviri kuwanikwa here nyore kwamuri uku?
Zviri kunoitwa zvinhu zvacho hakwamari.
Saka imi semaonero edu mungaone kuti mungada kuti zviitwe sei kuti zvigadzirisike ipapapo?
Ndikaona kutoti dai vanhu mumakambani awedzerwa vanhu vakwanisa kuwana mabasa.
Aiwa, tinotenda sisipeshi maita basa. Aiwa, tinokutenda isu, tinenge tiri pandima asi tichange tichingorangarirawo kuti izuva rekuti tirambe tichikudza Mwari nezvatakaitirwa nemwana komana wake Jesu Kristu. Aiwa, tinokutendai.
Ngingangai marvelous ku unkosikazi Hlengi Wengema. Othi ngithi fahla fahla ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi sizwileke umbiko othi unkosikazi Joyce Mujuru usexotshiwe ebandleni leZANU PF. Kube lomhlangano wePolitbureau weZANU PF lamhlanje ntambama esigodlweni seZANU PF eHarare, lapho ke abanqume khona ukuthi sokumele bamxotshe alandele abanye abaxotshiweyo, omnumzana Mtasa, omnumzana Gumbo, omnumzana Mliswa, labo bonke. Yena ke sokuphume umbiko o-official ukuthi usexotshiwe ebandleni. Ngikho ke sithanda ukukhulekela ngalesi sikhathi sokukhuleka, asikhulekele nini abesifazane abakuZANU PF labo bakhanya belwisana okunzima, bafuna imithandazo. Ngiyemukele ke unkosikazi, ngunkosikazi Hlengi Wengema.
Yebo.
Kunjani mama?
Ngiyaphila, ninjani mama?
Hayi, siphilile. Linake njengamakholwa esiKristu, liliqoqe njani leli khefu elePasika ukuthi liza lidlala njani?
Okay, can I speak in English, mama?
Yebo, kulungile.
Okay. Okay, Tina, normally as I go to HWCC, I Heal the Wounds Christian Center. We celebrate our Easter. We celebrate the final days of the ministry of Jesus Christ, which is death and resurrection of Christ. So normally we gather on Fridays and Saturdays and Sunday. Who gathering leyo will be partaking the blood and the bread of Jesus Christ with Papa Reverend Shabangana. And after that,
ngesindebele ungaza ke watsho ngama fichane nje okwenelisayo ukuthi kati vele liyabe likhulekelani, kuyini okuqakathekileyo ngokukhuleka ngesikhathi sePasika?
Okay, siyabe sikhulekela ukufa nokuvuka kukaJesu. Sihlangana sikucelebrate ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu.
Liyayibona yini imithandazo imithandazo eqinileyo ilinceda lina njengabesifazane abakhona ngapho eSouth Africa kumbe laseZimbabwe elasemhlabeni jikelele. Ungakhuthazani abesifazane ukuthi bakhuleke na kumbe bengakhuleki?
Ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umkhuleko iyasebenza.
Yeah.
Because the minute ma uthandaza uNkulunkulu kukho konke okuthandazelayo. Ma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uyavuleka. uNkulunkulu uyakuvuthisa kukho konke okuthandazelayo. As long inhliziyo yakho ibelieve kuye uNkulunkulu uJesu as umsindisi wakho owakufelayo esiphambanini. Njengoba sikuselebrate khona lokho, ma ukubelieve wena ngenhliziyo yakho yonke kuyenzeka, kuyafezeka. Amaphupho ayafezeka ngoba yena ukusifela kwakhe usivulela impilo okuphila okunaphakade.
Ungaphakade. Ngizathi ubambe khonapha ecingweni silomunye umlaleli osekhona ecingweni Marvelous.
Happy J tina Dr. Joseph Paganga vari parunare. Hello, vaPaganga.
Hello, makabizeni.
Aiwati riwadi, tinoona kuti imi pari zvino matotanga kurangarira zororo iri reEaster. Mukatitsananguro kuti imi mobva matsananguro kuti svondo yenyu ndeipi uye zvezvii zvamuri kuita?
Tinotenda chaizvo. Svondo yangu ini ndeyoJohani Masowe echishanu nyenyedzi nomwe. Saka tichigadzirira zororo reEaster tinoungana zuva ranhasi tinorara tiri parenje kana pamasowe tichinamata zvedu nokukudza musiki nokurangarira kutifirawo kwakaita mwanakomana tichidzidzisanawo tsika neunhu nemagariro tichitedzera zvakauya naYesu Kristu wedu kuti vatema tinamate nzira yakanaka tichitedzera zvinenge zvichidiwa namwari wedu.
Izvezvi matova pasowe here?
Apa kuti semunhu zvangu ndandiri pabasa ndepandiritogadzira kuenda zvokuti ndichiri mumota handitandasvika zvangu pamba.
Aiwa
vakatiungana zvavo.
Tinotenda zvedu vaPaganga. Mino kana muchikwanisa kumbobata timboti torei vamwe vateereri, pamwe pane mumwe angade kubvunzawo kuti zvii zvavangade kubvunza kwamuri. Batai makadaro.
Ndinotenda zvikurayo, ndicharamba ndakabata hongu.
Kuno Bishop Itsukunyuku osecingweni, siyalamukela na?
Yebo, linjani mama?
Hayi, nyaphila, linjani yini?
Hayi, siyaphila.
Ye. Bishop, ungathi ngamancinyane, ngamafitshane, ukuthi linake lithakazelela njani, kumbe lilinanza njani ikhefu leli elePasika?
Thina ilanga leli lePasika siliyenza ilanga elikhulu kakhulu empilweni zethu thina bantu.
Ye.
Liqakatheke kakhulu ngoba nalilanga elisikhweli lesikhumbuzo esikhulu kakhulu elikaJesu.
Ye.
So thina namhla ilanga lethu leli sikhumbula uJesu sisemachechi. Lobana nje mina ngingakafika echechi ngisendleleni yokuthi nje ngifike echechi, kodwa abanye sebebuthene ukuthi khona bahlangabezane la iPasika yethu engcwele.
Likhonza ngapi mama?
Leli thina amaKristu.
Ukhonza ngapi?
Sesikhumbula khona imvana yethu yahlatshelwayo.
Ukhonza ngapi mama?
Mina ngikhonza ichurch okuthiwa yi-Board of Christ, ngingubishop founder wechurch okuthiwa yi-Board of Christ Apostolic Church.
Ye, likhonzela nga?
IseHarare e-Retreat Park.
Ye. So lizahlangana okwePasika yonke?
Thina sizahlangana, sizagcina futhi sizachiphekana ngolwesibili ekuseni.
Yebo phela.
Ye.
Mavela siloke loke ngiqhweba la. Ukhona ufuna ukukhuluma la ke sishoza.
Aiwa, tokuchingamidzai Bishop Tsukunyuku.
Tinotenda.
Aiwa, totenda kuti makwanisa kunga muri nesu pano pachirongwa. Tombotarisa zvedu semadzimai vari kupinda nemi panguva iyo muchange muchirangarira zororo iro rino reEaster. Zvii zvimwe zvamungadiwo kuti madzimai vange vachiisa ndangariro dzavo pazviri?
Isusu kunyanya kumadzimai, tiri kuda kuti madzimai tivakurudzire kuti vave vanhu vane moyo munyoro kuna Jesu Kristu. Kuitira kuti vagone kuti vachengetedze mhuri nenzira dzakanyorovera nenzira dzakanaka. Nekuti isusu madzimai ndisu tinonzwa kurwadziwa chero kukaitika zvakanaka chero zvikaitwa zvakaipa sei, ndisu tinonyanya kurwadziwa kukunda vanhu vechirume. So tiukurudzira kuti madzimai ngative vanhu vakashinga pakunamata kuitira kuti Mwari agone kufamba nesu kutirangarira misi yese.
Ende ndanzwa muchitaura imi kuti muchange muri pasowe kubvira zuva ranhasi munozopedza rini?
Isusu tikuti holiday ichapera nemande, but isusu tikuda kuti tizvipedzise netuesday.
Ehe. Saka munenge mutori pasowe kubvira zuva iri hapana anoenda kumusha?
Kuti kune munhu achaenda kumusha, tanga tisina tarisiro iroro kuti une vanhu vachaenda kumusha. Nekuti tiri kunamatira kuti chero tiri pamasowe nevamwe vari kuenda kumusha, nekuti ngozi dzakadai so kunowanza kuita ngozi dzakawandisa murodhi. So tanga tichivimbisa kuti ngatinamatei tiri pamwe chete, vamwe vasambomhanye mhanye kumarodhi nekuti vamwe vanongoita maexcitement asingaperi. So tongokurudzira kuti vanhu ngatinamatei tiri pamwe chete, so zvozosimuka tapedza munamato.
Aiwa, batai makadaro Bishop, tombokubatisai makadaro. Tina mukoma Andrew vari kugokwe. Makadii mukoma Andrew? Aiwa, tiri nani zvedu. Mungatisanangurwa kuti imi muri kuibata sei zororo reEaster.
Kwatiri kune zvitete zvinhu zvakaoma ndio kunyetera.
Zviri kufamba sei?
Takatogadzira kuti tigadzise tee tingaenda sei kuzororo kwacho, but dambudziko riripo nderekuti Mwari chai kuti tironge mamitini zvekuti tiende kuzororo kuti tinonamata hapatorina nyika munyu hamuna kana mari. Saka chokudya futi vanhu vanotori mabhiti ekuti vaone chikafu vanochiwana kupi, zvekuti vanayo mari kuerama nokurima kunoku. Saka kuenda kufatsa saka hamuna kunge takwanisa kutere chikafu chokuenda kumusangano wacho.
Ndombokumbira mukoma Andrew kuti mudzokesere volumerai mbijana yeredhiyo.
Hello.
Dzikisai mbijana volume yeredhiyo yenyu nokuti tiri kuzvinzwa ikoko. Haiwa, iye zvinhu zvitakunyatsonzwanana. Zvii zvimwe zvamungade kana mune hama dzamuri kuda kumhoresa pazororo iro rino?
Alright, ndinoda kuti ndikwazise baba vangu vasimalandela nababa vangu vamwe vanoitwa baba Steni vari kuremudzongwe. Ndokwazisa zvakare dhirangu vanoitwa iyo Piason Malandela naCabro Malandela nabamini vangu vamwe vanoita Hadrick Malandela nefurendi yangu imwe inoitwa Lawrence Sibanda naShadrick Kana naTaso nemudzimai wangu amai Washington naWashington naVidente naTerenzi wacho. Ndozokwazisa zvakare vatezvara vangu vari kumasvingo kudare kwangundu. Ndozokwazisa zvakare maiguru vangu amai Tendelani nabamukuru baTendelani namaiguru vangu nabamukuru babamo Blessing namaiguru vangu vanonzire vesai vari kutenga.
Aiwa, tinotenda mukoma Andrew. Muve nezororo reEaster rakanaka. PJ, very interesting. I think before we took Andrew, we were talking to Bishop Tsukunyuku.
Yes.
And also Dr. Paganga. I think they are of the same faith, but they were basically both saying that they are going to spend it, the holiday, observing, you know, the persecution of Jesus Christ and the resurrection at their church. Pamasowe.
Yeah, and she's the founding leader of that church, Bishop Tsukunyoko. That's what she said. Let me go back to Mrs. Hlengi Wengema. Do you have a particular theme or what you are praying about this Easter?
Okay. Since it's a year of money at our ministry, that's what I'm praying for God to unlock money in my life with my family, unlock money with our ministry as well to go forth and have a big venue as well.
Mm-hmm. Have you seen miracles or answers to prayer so far?
Have I seen?
To prayer or miracles that have happened during the course of this first quarter of the year?
Yes, I have. Mm-hmm. Awesome miracles, I'm telling you.
Mm-hmm.
God has done a lot in our lives, in the ministry as well, delivering people. As the man of God, Pastor Shabangani, delivers people after church. We have seen signs and wonders of God, the hand of God over people healing as well, people getting jobs, myself healing because I was sick of ulcers, but by the grace of God, I am healed through that, getting a job as well, financially breakthroughs as well at our church. A lot of things have happened, so I'm thankful to God for that.
Mm-hmm.
So as I continue believing that it's a year of money and power as well, signs and wonders, I have seen that. So I'm thankful to God for that.
Mm. Mm. Very interesting contribution there from Ms. Ngema.
Yeah.
But I think on that note, PJ, Tombo Vunza, Bishop Tsukunyuku, Kanavachi Ripo, Bishop Tsukunyuku, Murkuona Mazimai, achinyanyova vane nuna dzipi pavanouya nyanya kumasowe pane zvamaa muri kumbotarisa yenyu muchishanda nemadzimai?
Inini ndine problem yeshona.
Munogona kutaura yenyu nendevere.
Ndikumbira kuti nditaure nemunhu anotaura ndevere.
Ehe, itaurai zvino.
Matindiona nhona
ipapo
panhona ipapo.
Inkinga ezidivana lavo mama ikakulu. Nxa sikhangele ukuthi bayabuya lemthandazo yabo, bayabuya lama prayer requests.
Mm.
Besithi sicela lisithandazele ukuthi kumbe sicela lisincedise ukuthi sithandazele lokho.
Inkinga zabo mama ezihlangana nazo kunenge kakhulu ngezokuthi omama bayathiywa ngabo babe ezindlini behamba ezindlini ezingaphandle.
Yiziyabaphatha
kakhulu ezindlini. Lokunye okuswela imisebenzi. Lokokuswela ukuthi bazafundisa njani abantwana babo nxa obaba sebebalekile baphuma ezindlini. Yikho lapho abahlangana nakho kakhulu omama. Labanye abasuka kwesinye isikhathi babanje imimoya okuthiwa khona babehlezi ngamadlozi amabi ayezikwambo zokuthi bangathathwa besetshenziswa ngabantu abafayo ezibe bayenza abantu besifazana. Yikho abahlangana lakho kakhulu.
Lina-ke lenzani ukuthi libancedise kumbe ukubaphathisa?
Isikhathi esiningi siqala ngokukhazisela umuntu, simkhanzele, simnika ithemba lokuthi uNkulunkulu nguye umdali njalo.
Yeah.
UNkulunkulu nguye okwanisayo ukuthi ayenze izimangaliso.
Mm-hmm.
Akulomnye umuntu onamandla phezu komnye umuntu, njalo akulajaji pha emhlabeni, ujaji nguNkulunkulu kuphela. So nxa yena umuntu angabazazi ukuthi uNkulunkulu nguye omele konke, lemithandazo leyo esebe simnika yona, simyenzela ama-prayer band, umuntu uyakhululeka, uyabuthiseka. Zonke izinto ezimbi ezade zimvalela ukuthi aphumelele empilweni yakhe uyabuthiseka. Kodwa lo ongakwanisi ukuthi ayamukele uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakhe, uyabe lokhu esiya phambili, inhlupho zakhe zingapheli.
Mhm. Nza kubamba ke umlomo khona lapho ukuthi ubambe icingweni, siqhubekele phambili, kodwa ke sokuzamele sivalelise abalaleli bethu abemsakazweni owe radio, kodwa siqhubekela phambili ebulenjini.
So join us on www.voazimbabwe.com as we stream our marvelous Mhlanganyahuye. Stay tuned.
I'm Praxedis Jeremiah.